Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 20, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana vachangoberekwa vanosvika vana vanofa muchipatara chikuru chemuchinoi. Dare reConstitutional Court ronzwa mwedzi unouya gakava riri muMDCT zvichitevera kudzingwa muparamende kwakaitwa muzvare Tokozani Kupe. Gurukota rezvekunze kweBritain vaBoris Johnson vanoti vari kufara neshanduko iri kuitika muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vachangoberekwa vanosvika vana vanonzi vakafa nezuro manheru pachipatara chikuru chemuchinoi. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vana ava vakafa usiku umwe chete nezuro, izvo zvinonzi hazvisimboitika nguva dzakawanda kana vana mukoti vari pabasa. Mumwe mushandi ari kuziva zviri kuitika pachipatara ichi anoti ichokwadi kuti vana ava vakafa nezuro manheru vachangosunungukwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revakuru vakuru pachipatara ichi. Asa amai Chenai Chiwiti vanoti baba vavo Valangton Chiwiti vakafa mushure mekurambirwa kurapwa nemusi wechitatu apo vakaenda navo kuchipatara muchinoi vachibva kuHarare.
Amai
Matilda Chimbe vekuBhangeti avo vanga vachitora mutumbi womukoma wavo akafa nezuro mushure mekushaya rubatsiro vanoti mukoma wavo anga avashevedza kuchipatara uko vakasvikowana afa.
Saka vangu vana vakafonwa nzinani nemukoma daidza munenge naunga auye kupi auye kuno ndichiri munzira nevashaika. Saka handina mbokwanisa kana kuwana kuwanawanda kurikurana nayo.
Amai Chimbe vanoti vanhu vakawanda vari kufa vangadai vachirarama dai vachirapwa nenguva.
Vanhu ivo ngavaendewo kumabasa kana vanhu vari pamastrike ngavaregedze nekuti tinorasikirwa. Nekuti vanhu vangade varivo vapenyu. Saka kana vari pastrike ngavangozamawo kuendawo pamabasa vashandi.
Vana mukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vapinda muzuva rechishanu vachiramwa mabasa munyika yose vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Hurumende yakati yadzinga vana mukoti vose vari kuramwa mabasa vachiti vachiri kuda basa vanofanirwa kunyorera kutsvaga basa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vana mukoti varikuramwa mabasa nhasi vaungana muAfrica Unity Square muHarare vachiparuzivo kune veruzhinji munyaya dzeutano asiwo vachitsidza kuti havasi kudzokera kuzvipatara zvehurumende kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vakoti veZimbabwe Nurses Association zina vaEdwin Nema vati vana mukoti havasi kuzofundutsirwa nekudzingwa mabasa sezvakataurwa nehurumende. Vanhema vati hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji kana vachida kutora vana mukoti vange vave pamutyandigere vachivapinza basa. Vanhema vati vana mukoti ava vakura zvekubata basa nemazvo.
Government inofanira kuzvira vanhu tsitsi. Handiti, how can government employ my old nurses? Vachembera kuti isusu we are dealing with my graduations. Handiti, mishonga yekuti kana tichiadministra mushonga isusu tiri kuti kana tichiadministra 5 meals, it should be 5 meals. Kana tichiadministra 10 meals, it should be 10 meals. Saka tiri kuti if you are taking somebody under 70 years, mazisaka hachanasi kuona. Handiti, then you are also putting the community at risk. Yekuti achakukwanisa kupa overdose kana kuti underdose. Two, we are saying government should actually provide my tools of trade, my gloves, oxygen, mishonga yakakwana muzvipatara kuti varwere vedu vabenefit.
Mumwe mukoti vaHilary Tapuwamboko vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vari kurarama upenyu hunorwadza nekusiririsa zuva nezuva. Vamboko vati varikuda kuti hurumende ivapewo mari inoenzana neinopiwa vamwe vana mukoti munyika dziri mudunhu reAfrica.
Physically kuenda kubasa chakunototwadza nekuti mari dzacho hadzikwani kuti tiende kubasa, asi tichida unobatsira vanhu. So tikasvika taneta hatizo offer the good quality of service yatinofanira kuoffer. Kumba chaiko tinoita siya kusina kuita zvakanaka. Saka socially adzimai vasarawo vane maproblems avo. So socially tinenge tine problem even the society. And tiri kuonekwa kunge vanhu vasina basa nekuti tiri vanhu vanenge vachingova vanhu vasina zvavanonyatsowana.
Nyamukuta darare vati vanongoda kukosheswa nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Chikubu zvatauyira pano muzvara nhasi kuya kuzoratidza kuti hatisi vanhu vari kusundwa ne like zvavari kutaura kuti we are politically motivated. Tiri vanhu vakamira pachokwari, tiri vanhu vane hanya nemazimbabwens edu.
Mumwe nyamukuta amai Hamu Chipinduko vati sezvo vachipiwa mari yavo iri mabhondi inenge yakadereresa zvakanyanya sezvo mitengo yezvinhu yakasiyana nekuti uri kushandisa mari ipi. Amai Chipinduko vati wavana musiyano wavari kuona pakati pehurumende yava Emerson Munangagwa neyavaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Bhondi riri kunzi 1:1 nemuromo, but zviri kuitika reality bhondi is 1:50% of which isusu mari chaishaya yatiri kutambira ka its peanuts. Saka semhuri dzedu dzakutadzwa kuenda kuchikoro isusu takutadza kuitawo zvinokwanisa ka kuti tirarame. Ndo zvatiri kuchema nhasi muAfrica Unity Square kuti aiwa basa hamutidzingi, ngotipaiwo mari dzedu dzatiri kukumbira dzikoti dziri genuine kamari. After all we wrote a 14 day later tichiwa notifaya 2 days only out for Monday wobva watoti basa madzinga, of which 14 days samba inazvo vasingaverengi vasingarespondi aiwa.
Sangano rezina raudzawo nhengo dzaro kuti vachiri muhurukuro nehurumende uye vavimbiswa kuti hakuna achadzingwa basa nekuda kwekuramwa mabasa uku. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nekuda kwenhare mbozha dzanga dzisiri kudayirwa. MuAfrica Unity Square maisawo makadhibhokisi ekuti vane zvinyunyuto panyaya yana mukoti vanyorere kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutevedzeri wemukuru wevatongi amai Elizabeth Gwaunza vatara musi wa30 Chivabvu sezuva richanzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare reConstitutional Court nemumwe mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vachipikisa kudzingwa kwavakaitwa mudare reParamende nechimwe chikwata cheMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa navaChamisa Muzvare Tabita Kumalo vati hapana zvekutaura sezvo nyaya ichiri kumatare. Asi mutauriri weMDC inotungamirirwa naMuzvare Kupe vaObed Gutu vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti bato ravo richakunda nyaya dzose dziri mumatare.
nyaya yacho yanzwika muma chambers kana kuti mu office ya Honorable Justice Elizabeth Gwaunza. Saka nyaya yanga iripo nhasi yanga iri yokuti tare riongorore mutonga aongorore kuti nyaya ino yonzwika here senyaya yechimbi chimbi kana kuti kwete. Saka Justice Elizabeth Gwaunza vanova ndivo mutevedzeri wa Chief Justice muno muZimbabwe vapa mutongo kana kuti ruling yokuti nyaya ngainzwike zvechimbi chimbi kana kuti it's an urgent matter.
Zvinoreva kuti kana vatonga vachidaro ichanzwika zvarini?
Zviripo ndezvekuti kana nyaya yanzi yakunzwika zvechimbi chimbi zvinenge zvonzi izvo neatinotiwo marules ecourt kana mitemo inoodema nezvinofanirwa kunge zvichiitwa mumatare edzimhosva kunyanya matare makuru edzimhosva. Pane atinoti marules anenge achipa time frame wokuti izvi zvinoitwa nenguvai, izvi zvinoitwa nenguvai. Saka vasakamarira kana kuti vakamhangarirwa marespondents vanzi ivo ngavachifaila mapepa avo kupikisa kana kuti hatinotiwo maopposing papers nemusi wechishanu vhiki inouya musi wa 27 kubvumbi 27 April 2018.
Saka izvi zvinoreva chiikwa muri vagutu?
Izvi zvinotifadza zvikuru nokuti tinowa kufara kuti mutemo uri kutaridza kuti zvatiri zvakaitwa naDr Kupe zvokuenda kucourt vachiti ivo vari kuenda zvechimbi chimbi kana kuti an urgent application. Court yabva yawirana nesu kuti hongu application yavo ngainzwike zvechimbi chimbi nokuti tiri kuti madorerwo avakaitwa kana riko yavakaitwa kubva muparamendi yakaitwa nevanhu vasina kodzero.
Vaobed Gutu ndivo mutauriri weMDCT inotungamirirwa naMzvare Tokozani Kupe. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Gurukota rezvekunze kweBritain vaBoris Johnson vasangana negurukota rezvekunze nekutengeserana vasibusiso moyo kumisangano yechoga iri kuitirwa muLondon. VaJohnson vati Britain inofara neshanduko iri kuratidzwa neZimbabwe kubva pakapinda vamunangagwa panyanga, asi vati pachine basa rakawanda rinofanira kuitwa neZimbabwe. Vatiwo hurumende yavo ichatsigira Zimbabwe kana ikaratidza kuti yakazvipira kucherechedza mitemo, kodzero dzevanhu uye kuvandudza nyaya dzeupfumi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuPretoria University kuSouth Africa, Dr. Chanai Masia, kuti tinzwewo maonero avo.
Kusangana kwakaita vasibusiso neumwe wavo wekuBritain nekuvimbisa kwaakaita nyika yeZimbabwe kuti anoda kushanda pamwe nayo kana kuti Britain inoda kushandira pamwe neZimbabwe achizi chitiko chinoshamisa tichitarisa kumira kwakaita zvinhu munyika yeBritain panguva ino. Britain inyika yabuda mumubatanidzwa weEuropean Union. Naizvozvo iri kutsvaka mitsika mitsva yekutenga nekutengesera zvinhu zvayo.
Sei Britain iine shungu nechido chekutsigira Zimbabwe kudzokera muCommonwealth?
Nyika dzeCommonwealth inyika dzakajizi dzacho dzakanga dzakapambwa neBritain ndedzine ukama munyaya dzezvetrade. Saka zvinosimudzira yatingati intertrade pakati pevakambenge vakapambwa nenyika yeBritain. Pane yatingati isusu cultural context yeBritain. Pane zvatingati isusu kudyidzana kwakagara kuripo kwakabva mucolonialism. Uku ndokuno kunoda kuvandudzwa neBritain, inoshandisa Commonwealth kuti igone kuva ichizviita izvi.
Ko iyo Zimbabwe yacho chainonyanya kuwana pakudzokera muCommonwealth chikurukuru chii?
Ukama hunoitwa nenyika nedzimwe nyika tikatarisa kupinda kweZimbabwe muCommonwealth kuchasimudzirawo kuremekedzwa kwayo nedzimwe nyika dzinova dzine ukama neBritain.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paPretoria University vachitaura parunare vari kuSouth Africa neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemumiririri weAmerica muZimbabwe, amai Jennifer Savage, vanoti vanotarisira kuti nyika yavo icharamba ichidyidzana neZimbabwe. Vachitaura pamusangano wavakaita neStudio 7 nezuro muWashington DC, amai Savage vakati America inoda zvikuru kudyidzana neZimbabwe uye ishuviro yavo yekuti Zimbabwe igadzirise zvinhu kuitira kuti itambirwe nenyika dzepasi rose.
We've been very, very clear. If we see the necessary reforms in Zimbabwe, and it is not just about electoral reforms, it is not just about free, fair, and credible elections, there is a definite chance for major change in our bilateral policy and our bilateral relationship to include lifting of sanctions. That is a possibility. What we need to see is that those reforms are not just talked about, but actually enacted and real changes made on the ground. The ball is in Zimbabwe's court to make the necessary change. And that would be a response to government to respond to the change in Zimbabwe.
Kusanganisira sarudzo dzakachena, zvinogona kushandura nekusimbisa kudyidzana kwedu, kusanganisira kubviswa kwezvirango. Chatinoda kuona kuvandudzwa kwezvinhu kwete kungotaura chete, asi kuzviita tichiona shanduko inenge ichiitika muzvinhu zvese munyika. Zvasarira maoko eZimbabwe kuti ivandudze zvinhu kuitira kuti isuo tigoshandurawo madyidzano atinoita tichisimbisa ukama hwedu neZimbabwe.
Vakafanobata chigaro chemumiririri weAmerica muZimbabwe, amai Jennifer Savage, vachitaura vari pamuzinda weVoice of America muno muWashington DC. Makateerera kune penyuro yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bhambu ranga rakateyiwa parutivi pemugwagwa mudunhu reNangara kumabvazuva kweAfghanistan nhasi rauraya vanhuwo zvavo vangangosvika vashanu pamwe nekukuvadza vamwe vanodarika gumi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov vati mutungamiri wenyika yavo vaVladimir Putin vakazvipira kutambira kukokwa kwavo nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti vasangane muWashington DC. Hurumende yeJapan yapa rubatsiro rwemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora kumasangano anoti reUnited Nations Children's Fund, UNICEF, reWorld Food Program, WFP, iyo ichashandiswa muchirongwa chekuwanisa utano hwakanaka, kudya kunovaka muviri, kuchengetedzwa kwechikafu uye kuwaniswa kwemvura yakachena, pekugara neutsanana muZimbabwe. Chirongwa ichi chichafambiswa nemasangano maviri aya, mukuchengetedza raramo yevanoda rubatsiro zvikuru madzimai nevana vadiki. Gwaro raburitswa nemasangano maviri aya pamwe nemuzinda weJapan muZimbabwe rinoti chirongwa ichi chinotarisirwa kubatsira vanhu vanodarika zana nemakumi maviri ezvuru mumatunhu anoti Cholocho, Mutoko, Sendinari, Mbire neMount Darwin. Mukuzeya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7 abata vaEverson Ndlovu vanodzidzisa nezvekuderedzwa kwenjodzi paInstitute of Development Studies iri paNational University of Science and Technology kuNUST.
Chiitiko chakanaka Sterk, tinofara nazo. I'm sure you'll appreciate kuti current our government is hard hit economically. Panyai dzemari. Saka kana tichiwana rubatsiro rwakamira kudai, tinotofara zvokuti ruchaenda kundobatsira those that are the most vulnerable, especially kucholocho, kumbire, kumzaravana, where ma floods agarova vanhu, and also in the drought-stricken areas. Ndino appreciate futi kuti target yebandu bacho saka tinofara nazvo.
Totarisawo uwandu hwevanhu vanonzi vanokwanisa kubatsirwa nechirongwa ichochi vanoita 129,581. Vanhu vamungati vakawanda here tichitarisawo vatinonzwa kuti vari kuda rubatsiro muZimbabwe?
Nyaya yechikafu, nyaya yehealth, yenutrition inonetsa. Atigoni kupa chikafu munhu wese muZimbabwe. Number two, vanhu are affected zvakasiyana siyana. Havafanani, even gore irori, vamwe vari nani in terms of what they got from themselves. Asi vamwe havana zvokubata. Saka tinogamuchira whatever we can, and hope kuti vamwe futi vachauyawo kubatsira vamwe vasina.
Ko hurumende haizowanikwa here ichida kupindawo mukati mekupiwa kwerubatsiro irori? Nokuti vamwe vanoti kana zvakupiwa kumaruwa uko zvine zvakuitiswa zvematongerwo enyika.
It's unfortunate kuti zvinoitika takatarisira kuti tichienda kuelection. Iyo nyaya yacho is very unfortunate. Why ndichidaro? Because of our history. We know our history. Tinonamata kuti mapolitical parties aregere kupindira panyaya idzodzo. Number two, mari iyoyo ichapiwa maorganizations ari kushanda pamacommunities iyayo. Saka handioni kuti government ichapindira. Especially takatarisira this new dispensation.
Avo vanga vari vaEverson Ndlovu vanodzidzisa paNational University of Science and Technology, NUST, vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekumasvingo vanoti pasarudzo dzerwendo runo vachavhotera vanhu vane ruzivo rwemafambisirwo emabasa emakanzuru, kwete kuvhotera munhu wese wese. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wedzidziso yekuvhota waitwa nemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, vagari vati nyaya yekuvhotera vemapato vasina kutarisa kuti ari kuvhoterwa yakaita sei iri kuita kuti maguta asabudirire. Vagari ava vati rwendo runo vachaongorora vanoda kuvhoterwa muzvigaro, kwete vanhu vanovimbisa kutenga mabhokisi ekuviga vanhu vanenge vafa mumawadhi avanomiririra. Muzare Susan Zvare vanoti vachatarisa kanzura ane ruzivo rwekufambiswa kwebasa rekanzuru uye ari mudzimai zvisinei nekuti anobva kubato ripi rematongerwo enyika.
Pamaelections ari kutevera aya, chandinotanga kutarisa equality nemunhu andoda kuvhotera kuti anozokwanisa here kuti articulate maissues eservice delivery, kwete zvevamwe vanongoya ndokutengerai coffin. Harisi basa rake rekutenga coffin. Coffin kune ma insurance companies ariko, iye basa rake ndere service delivery. Saka ndinenge ndichitarisa kuti anozokwanisa here kuideliver service yacho ende ndichida.
Muzvare Benhuda mwe vatiwo zvakakosha kutarisa dzidzo dzevanhu vasati vavhoterwa nekuti mabasa ekufambisa zvinhu zveguta anoda ruzivo.
Tisiye tiroda kuvhotera councillor ari educated, akaenda kuchikoro, anokwanisawo kumanaja life yake kana aine family ka, toda munhu kuti iye anokwanisawo kumanaja chii, anokwanisa kumanaja family yake. Izvi zvemapati izvizvi hazvina basa. Ini tinoda kanzela kuti isu semayouth ka vakawanda vanhu vana mabasa, toda kanzela kuti kana aona maopportunities emabasa anobetsera vanhu vemucommunity, kwete kungoenda kunotora vanhu vekumusha kwake, vana vake. Unotoona tikanzela yaka family yake yese yese atori nungekiri vatu va umwe nomwe atopa basa, umwe unotoona kuti uyu anombodzidza zvinoenda kuri, but atochi atopa basa kudhara ende basa racho zvisingambopindirani nemadzidziro akaita.
Amai Gloria Chirimba navati makaro ano haasi ekuvhotera vemapato vanotsvaga rutsigiro nekutengera vanhu doro nesadza asi vasina zvavanoziva.
Isusu zvatinotarisira ndezvekuti kansela wani anosvikika, kansela asiri bias, anoda zvekumbotengera vanhu chikafu mumabhawa achipo vanhu doro, and also kana tiri kumutarisa ari mugari unoziya matambudziko edu atiri kusangana nawo. kwete ma councillors vamwatori outside the country vari kuti campaignera vari outside the country nekuti wane mare vanosvika vachiti tengera zvinhu pamwe pacho. I remember one time a certain time paine my elections vanhu vaipihwa mapesi $100 kuti tivhotere.
Vanouya nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvaro Esther Chimanikire vanoti vakaona zvakakosha kudzidzisa vagari kuti vaongorore vanhu vavanovhotera kuitira kuti basa rizofambiswa zvakanaka mudhorobha.
Mukupinda medu macommunities tiri kuona kuti vanhu havasi kufara nemabatiro ari kuitwa service deliveries mumawards avo. Saka tapinda seorganization mumacommunities tiri kuona kuti hatisi kuwana maquality councillors anokwanisa kuita service delivery inodikanwa nevanhu. Saka tiri kuona zvakakodzera kuti vanhu vave ivo vanotaura councillor wavanoda kuti avatungamiri, pane kuti mapolitical parties vatipe macandidates anozotapinda muofisi vari kutadza kuita basa kana kusatoita zvachose. Vamwe ndo vanozongodzoka after 5 years vakuti chitivhoteraizve, asi isusu seorganization nevagari tiri kuti tinoda service delivery yakanakira nharaunda yedu.
Sangano remura rinoti riri kuita zvirongwa zvakawanda zvekudzidzisa vagari kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanise kusarudza makanzera ane ruzivo rwezvebasa ravachanoita rekuvandudza guta. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Munyaya dzemutambo, vatsigiri vechikwata chenabhu cheDynamos vanovimba kuti kutambura kwechikwata chavo kuchapera nekurova Caps United mumutambo weHarare Derby muNational Sports Stadium neSondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos iri kutatarika zvinotyisa zvekuti chikwata chine mukurumbira ichi chatora mapoints matatu chete kubva mumitambo mitanhatu, izvo zvasiya Zimbabwe iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Asi kapteni weDynamos Ocean Shure anoti kutambura kwavo kuri kupera nesondo nekurova Caps United mumutambo wangu wakamirirwa nevakawanda weHarare Derby muNational Sports Stadium.
Bira kushura kuti timu yedu izvizvi tasina kuwana tasiri kukwanisa kuperforma zvirivaiti saka tikwanisa kuinopa dhabhi mamwe magames anozouya tichiita motivetwa negemu iro vatichatamba iroi.
Mumwe mutevheri weZimbabwe vatatenda makazvu vanoti vanzwa nekudyiwa asi paCapes United ndipo pavachasimukira sezvavanga vachingoita mwaka yese.
Dynamos tinotanga kusimukira paCapes, tikutarisira kuhwina pese patinotamba neCapes ndipo tinotanga kusimukira tanzwa nekudyiwa nekuti tanga tautarisira kuti hatichasimuke but paCapes ndipo tichasimuka.
Pakapedzisira kutamba zvikwata zviviri izvi Caps United yakarohwa 2-0 nezvibodzwa zvakakandwa naChristian Ekupa uyo achange asimo mumutambo uyu mushure mekusiya basa nemhaka yekusabhadharwa. Dynamos ikarohwa kana kuita mangange, ZPC Kariba ikakunda Chicken Inn, Dynamos inobva yawira pasi pasi chaipo pamakundano aya. Zvichakadaro chikwata chiri pamusoro pemakundano eleague aya cheFC Platinum chiri kutarisira kutora mamwe mapoints matatu ese apo chiri kushanya kuBulawayo kunosangana neBulawayo Chiefs mangwana. FC Platinum ine mapoints 16 yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo ine mutambo wakapfava neMutare City Rovers muBaobab Stadium kumhondoro Ngezi mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Highlanders vs Shabani Mine, Chapungu vs Herentals, Yada vs Nichrat, ZPC Kariba vs Chicken Inn, Blower City vs Triangle, Harare City vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchisakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chiri kutariswa nyaya yekuramwa basa kwana chiremba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.